chinofanira kupemberera mazororo here? Mubhaibheri hamusimo munobva mazororo akakurumbira echitendero uye enyika anopembererwa munyika dzakawanda mazuva ano. Saka mhemberero dzakadaro dzakabva kupi? Kana uchikwanisa kuenda kuraibhurari, uchanakidzwa kuona zvinotaurwa nemabhuku anoshandiswa pakutsvakurudza pamusoro pemazororo akakurumbira kwaunogara. Funga nezvemienzaniso mishomanana. Easter. Mutestamende itsva hamuna chinomboratidza kuchengetwa kwomutambo weEaster, inodaro The Encyclopedia Britannica. Easter yakatanga sei? Yakabva mukunamata kwechihedheni. Kunyange zvazvo zororo iri richinzi nderokuyeuka kumuka kwaJesu, tsika dzine chokuita nenguva yeEaster hadzisi dzechiKristu. Somuenzaniso, nezvetsuro yeEaster yakakurumbira, The Catholic Encyclopedia inoti, tsuro yacho chiratidzo chechihedheni uye yagara iri chiratidzo chokubereka. Kupemberera gore idzva. Musi uye tsika zvine chokuita nokupemberera gore idzva zvinosiyana munyika nenyika. Nezvekwakabva kupemberera uku, The World Book Encyclopedia inoti, mutongi weRoma ainzi Julius Caesar akaita kuti musi waJanuary 1 uve zuva regore idzva muna 46 BC. VaRoma vakatsaurira zuva iri kuna Janus, mwari wemagedhi, misuo uye wokutanga kwezvinhu. Mwedzi waJanuary wakapiwa zita raJanus, uyo aiva nezviso zviviri, chimwe chakatarira mberi uye chimwe chacho chakatarira shure. Saka kupemberera gore idzva kunobva mutsika dzechihedheni. Halloween. The Encyclopedia Americana inoti, zvimwe zvinhu zvetsika dzine chokuita neHalloween zvinodzokera shure kumutambo wevaDruid, vapristi vekare vechiKelt, waiitwa nguva yechiKristu isati yasvika. VaKelt vaiitira mitambo vana mwari vakuru vaviri, mwari wezuva uye mwari wevakafa, ane mutambo waiitwa pana November 1, kutanga kwegore idzva revaKelt. Mutambo wacho wevakafa wakazopinzwa mutsika yechiKristu zvishoma nezvishoma. Mamwe mazororo. Hazviiti kukurukura mimwe mitambo yose inoitwa munyika yose. Zvisinei, mazororo anokudza vanhu kana kuti masangano yevanhu haagamuchiriki kuna Jehovha. Yeukawo kuti kwakabva mhemberero dzechitendero kune chokuita nokuti dzinofadza Mwari here kana kuti kwete. Chokwadi chinokosha chiri muBhaibheri chinotaurwa muchitsauko 16 chebhuku rino chichakubatsira kuziva kuti Mwari anoona sei kubatanidzwa mumazororo enyika.